Why, what are you Zimbabwe? Ndinom kamchiran chonga chedu chewe chidiki. Chandino kukwakurai, sundore darega, ene ndini maikove. Nasi mchirongwa, tine hurukuro na wa Robson Chere. Vesangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Tikurukuro aneze danu, raratoro ane hurumende. Vekuvura shkoro, musa 28 July. Vachere tino mkamchira mchirongwa chedu chewe chidiki tipewo maondore nyu pamsoro peze danu rukuturwa ne hurumende
tiri ku nyika nekugununa kuti hurumende pakuti itaure zuva rekuti zvikoro zvinge zvichivhurwa pasati paitwa mamezhas zekuti pange paine sefiti kuvarayiridzi vedu pamwe chete nevana vezvikoro danho rakaitisisa zvikuru
tungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakati vemachechi vave kubvumidzwa kusangana asi vasingadarike vanhu 50 panguva imwe chete vakati zvekare nyika yave kugadzirira kuvhura ikonomi vachipa vanoita mabasa emaoko mukana wekuisa maapplication iyo inovapa mvumo yekudzokera kubasa tichitarisa matanho ari kutorwa nehurumende chii chinoita kuti muve nechivimbo chekuti zvikoro zvienderere mberi zvakavharwa
tikambotanga tatarisa kuti pari zvino damage inoitika ndeipi pakuvhurwa kwamboita wedzisvondo vachisangana vasingadarike 50 zvinhu zvanga zvakanaka tisati tati zvikoro zvivhurwe nekuti zvikoro zvedu zvine vana vakawandisa paida kuti kuti ticha people ratio yekozvinozvi kazhinji inenge iri kana 1:90 tobva zvadhifita people zvekuti gathering isaite 150 yemasvondo zvinobva zvatemesa musoro kuti uzive kuti pfungwa dzacho zviri kumbofamba sei ngatitange tamboasesa risk iyoyo nemasvondo avhurwa acho tonoti risk yacho nekutambirirana denda recorona yakamira sei tichishanda kuti tiise dziviriro zvekare muzvikoro zvedu
kana nyika yakakonana nesouth africa uko kuno vanhu vanodarika 60,000 vane chirwere checoronavirus uyezve 1,300 vakafa nepamusana pechirwere ichi vachikwanisa kuvhura zvikoro chii chinozotadzisa Zimbabwe kuti itori danho rakafanana
muno kunyanya muzvikoro zvekumaruwa tine vana vamwe vachitodzidzira papafemiti hakuna maclassroom akanatokwana tine vana vamwe vachiri kuita zveyatinoti hotsiti nekuti vamwe vanouya kusene odzidzo kusvika na 12 then mamwe maclassi dzozovewo kubva na 12 odzidzowo kusvika na 4 tikwanise kukombera tichishandisa kuti south africa yavhura zvikoro saka ngazvivhurewo tikada kuti akaizvozvo kusouth africa kwachoni mune maprovhinsi kuri kutotestwa ikozvozvi vana vamwe vakori vane utachiona hwekorona south africa tazvikare screening and testing yakaitwa zvikoro zvakati muno hatina kukwanisa taita kuti screening iyoyo tofanira kunge tichifokasa nekugadzirira preparedness yedu pamaissues to do with safety ingadai tiri mubishi kumhanya mhanya kuti togadzirisa chii zvinodikanwa kana pane mamwe mamakesit classroom anokwanisa kunge achipa kuita kuti vasazonyanya kusangana zvakanyanya izvozvo ndo zvatofanira kunge tichifokasa on
bvunzo wokupedzisira vachere tobva tapeta chirongwa tinonzwawo tisangano renyu reatus pamwe chete nemamwe masangano anomirira varayiridzi makatora matanho ekumisa kunyorwa kwemaexaminations pamwe chete nekuvhurwa kwezvikoro tiudzeiwo zvizere
nemusi wemugove ratakakwanisa kufaira mapepa ecourt interdict ekuda kumisa hurumende nezimsek kuti zvikoro zvinge zvisavhurwe panguva yakataurwa nezimsek kuti maexaminations anofanira kunge achitanga tanga tisina kunge tawirirana kuti zvikoro zvivhurwe isine nemamwe masangano anomiririra sevarayiridzi chose takapawo nhunha dzedu maererano nekuvhurwa kwezvikoro tikanosangana komiti yeparamende inoona nezvedzidzo tikawirirana zvekare kuti zvikoro zvedu hazvisati zvavapa stage kuti tingati tinge tichivhurira vana kuti vange vachiuya zvimuseki yobva yati vana ngavaenderere vachatanga kunyora musi wa 28 apa zvinhu zvese zvisati hazvigadzirisi saka takazoisa mareasons edu arimo mucourt interdict vana vanofanira kunge vachiwana nguva yakawanda yekuprepare uyezve kuti mastandards edu esafety regulation anofanira kunge ari in line with World Health Organization.
Aiwa tinotenda vachere, ndine chivimbo chokuti vateereri navo vakudzwai zvakanaka. Tinotenda nekupinda muchirongwa. Muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni maigove 8-9 PM muri yeZimbabwe pano tanesenyero yestudio 7 musakanganwe anokuonekai nemufaro ndinonyu maigove muri yeZimbabwe bye.